hazvibatsire mukoma blessing chii dambudziko riri muSouthern Africa. Regaidi kuzei dambudziko riri muSouthern Africa. Dambudziko riri muSouthern Africa nderekuti hatina njanji. Mukatarinda kuZambia kune copper belt kunzola uko. Hakuna njanji inotakura copper iyoyoyo ichiendesa kubhaira. Kune chibage chinobva kuMalawi zvinorima kuMalawi. Hakuna njanji chinobva kuBlantyre. Kana kuti kulongwe inopinda nemuZambia ichipinda nemuZimbabwe ichienda kubheira. So kana uchida kubatsira Southern Africa ita njanji iyoyoyo inobva Lilongwe ichisvika Bheira wozoti kana wagadzira iyo wozoti inobva Harare ichisvika Durban. Chechipiri chekunyanyodiwa muSouthern Africa muSouthern region magetsi kutaura kuno kwandiri kuita hakuna magetsi kuZambia hamuna magetsi muZimbabwe muNamibia vanongokiyakiyawo laki ravanaro ndereri kuti vane smaller industrial base kuSouth Africa kana kune nyaya yehombe inyaya yeEskom yanetsa kwakuita ma4 hour power out dandiri mezuro unou dandiri mumakuro kuSouth Africa vakutengeswa magenerator kwechirwere cheZimbabwe vaanacho. So we've got an energy deficit. So ngatitsvagei mari tinovaka indinga dhemuko tigadzire magesi. Ngatitsvagei mari tinovaka bhatoka kuZambezi kuti tsvage 2000 megawatts. Ngatitsvagei mari tinoita explore methane gasi iri kulupane nekuhwange uko. Ngatitsvagei mari tinoita explore gasi riri muIndian Ocean kuMozambique uku riise magesi muZimbabwe. So zvesecond pipeline yemarussians itsvoo imwe munhu ari kutsvagira vana vake mabasa.
Zimbabwe ingarasikirwe zvakadini pakavakwa imwe pipeline yakadai?
Kana marussians ane shungu vati kuchita kuti kupai mari inojoina pipeline iyoyo kuti ibve kumasasa ichienda kuLilongwe. Kana havadaro tikozo zvichitsvoti machoti ari kuvhirana. Pane machoti anokontrola pipeline iripo yeGlencore. Kozera vana tisatigura nemarussians vari kuti avari kudya vega tautawo yedu. Kana vaita vatibatsira seregions gavaise railways kana vaita vatibatsira seregions gavaise magesi.